mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rambomisa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamira MDCT Muzvare Tokozani Kube nevamwe vebato ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoramba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu 7915. Nezuro vanhu vanoita gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Umwe chete anonzi akadzoka kubva kuBotswana, umwe achinzi akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana 6440. Mhiko yekuva nhengo yedare reparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT Muzvare Tokozani Kube nevamwe vebato ravo kwambomiswa nedare repamusoro redzimhosva reHigh Court zvichitevera kumhanara kudare iri kwakaitwa navaCharles Madiwa, avo vari kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nasachigaro wayo vakaita zvisiri pamutemo mukudoma vanhu vanotora zvinzvimbo zveavo vavakamboti vakasarudzwa nebato reMDC Alliance asi vakadzingwa nerimwe bato. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora nekuti nharembozha yavo yange isingadairwi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina chekuita nenyaya iyi, asi vachiti vaMadiwa vane kodzero dzavo sechizvarwa cheZimbabwe.
Idzi ikodzero dzemuvhoti wese akavhota, akavhotera bato raakavhotera, nekuti vanhu vakaisa maobjections kuseki vachiramba kumaitiro ivavo ekuisa vanhu veMDCT pamusoro pevanhu veMDC Alliance. Saka izvi ndo zvazoendeswa kumatare, nekuti seki aina kuteerera, aina kuteerera zvido zvevanhu. Saka izvezvi tanzwa kuti vanhu vatoendesa kukoti nyaya vachitomisa kuswaswering kana kupuwa basa zviri pamutemo kwematsotsi ekubira maelections aya, matsotsi ekuda kupinda kuparamendi nekubekita.
Imini bato renyu reMDC Alliance rine chokuita here nenyaya iyi?
Rine chokuita chakawandisa kamunhu, nekuti ndo rakatobirwaka bado redi ndo rakato birwa ma votes nema seats parliament. Saka rineke kuita chikuru nekuti vakabirwa zvese izvi ibato redu va masupporters vakavota ndebato redu so bato redu remdc alliance ibato revanhu vanhu vazhinji ndevemdc alliance saka bato redu rineke kuita chikuru nekuti ndo rakabirwa ndo riri kuitwa zvese zvari kuitwa nezanu pf nana monzora vayo.
Saka tingati MDC Alliance ndiyo yaenda kudarerezi mosha kumisa kutoreswa miko kwa amai tokozani kupe.
Uyu i vota. Atingati MDC Alliance wazi MDC Alliance is in institution. Saka na vota na inda ili member yaka zumirira. Anenga ina yaka zumirira asiti ini ndaka votera ili bato. Murukuona maji akutaura bato rakafotera akutaura bato rakuda akutaura bato rinofanira kunge riri muparamenti ndozvikutaura vota ivota rakavotera MDC Alliance ndosaka tiri MDC Alliance iripo nekuti munhu uyu ari kutaura kuti handina kuvhotera vanhu vamuri kuisa
pari zvino munoziva here kuti vabudirira kumiswa kwa kutoreswa mhiko kwa amai kupi.
Pari zvino zvangu handingatauri zvakawanda pamusoro pazvo senyaya inenge iri kumatare tinenge tichimirira kuti matare ataure zvanofanira kuti ataure isu tozotaurawo pamusoro penyaya yacho kana ichinge yapera kunzika kumatare.
Imwe nyaya yatingada kunzwisisa inyaya yemazita ebato renyu nekuti pane nyaya yekuti MDCT iri kuti MDC Alliance EMDCT. Mungatitaurirawo kuti nyaya yemazita iyi yakamira sei.
Nyaya yezita yemazita ebato zvine zviri pachena. Isu tiri MDC Alliance. MDC Alliance ndiro bato rakaenda kuma elections 2018. Rika wina 2.6 million president Jamisa nema MDs nema candidates MDC Alliance dobato nema ruku controller 28 local authorities kuma towns kwese ne 3 maruro saka dobato nema councillors nema mayors ari kudzimba nebato risiro re MDCT.
Vanotaurira amai tokozani kupe va kalipani fugeni vataura ku studio 7 kuti vanhu vakakunda ku bad bridge nekugwanda ndere bato re MDCT
vanenge vakaona kupi yepugeni vacho achivati ndeye MDCT vanhu vatetsika kuti wana kanzira watotsetsa vanhu vanovhoterwa kutonzi wairana bato rako woto votere kwa bato rako iroro iye vana pugeni vachona natoko vanenge vakawane vanhu vacho kusiya kuti kana munhu apanduka and isusu hakuna munhu akapanduka kukwana gwanda.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vari paRunare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi vakabatana panyaya yekuti mihoro yavo pamwe chete nemashandiro avo zvigadziriswe nekukurumidza kuti vana vadzokere kuchikoro vakasununguka. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vati varayiridzi vanotenda zvikuru rutsigiro rwavari kupiwa nevabereki vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekuti ndiyo yega ingaita izvi. VaMasaraure varamba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita.
Kwete, hatisi kuramwa mabasa, asi tikuramba kuitiswa, tikuramba kushandiswa, tikuramba kumbunyikidzwa, tikuramba unhapwa hwekushandiswa tisingabhadharwe, ende tichiramba tichiramba unhapwa ihwohwo kusvika vanhu vari kutiita nhapwa varega humhi ihwohwo. Hatina dambudziko nehurumende, asi tinoda kuti itibhadhare mari inokwana.
VaMasaraure vamwe vave kuti mave kukanganisa zvedzidzo uye upenyu hwevana vechikoro munotii kwavari?
Zvatiri kuita zvose izvi hazvikanganise vana vechikoro. Hatisisi kukanganisa upenyu hwevana vechikoro. Upenyu hwevana vechikoro huri kukanganiswa nevanhu vari kutiita unhapwa. Basa rekuitisa kuti vana vadzidze ndere hurumende. harisire maticha. Maticha vatumwa, vanoti kana vafazwa neuyo akava employer, anotora taxi kubva kuvabereki vevana ivavo. Vanotumwa vakafara vodzidzisa vana, vana vodzidza vowana dzidzo vachifara. Saka hurumende ndiyo inofanira kuita chimbidzika kuti ibatsiridze upenyu hwevana, kwete kuti varayiridzi vane upenyu hwevana vavo vari pamarumaunda zombe vazvichibatanidzai upenyu hwevana venyika yese.
Vabereki vanokutsigira here mukurwisana kwenyu nehurumende?
Kwatiri kuenda kumberi uku tinoona kuti vabereki vaakunzwisisa section 75 yebumbiro remutemo. Kodzero yekuwanikwa kwedzidzo ndiye hurumende, kwete mwana, kwete murayiridzi. Saka tinofara kuti vari kuzira ona, tinofara kuti taakuita maparents teacher association, tinofara kuti taakuita chisuko chimwe kuti hurumende ngaiite kuti vana vadzidze, hurumende ngaibhadhare maticha, hurumende ngaise mateaching material, hurumende ngaise malearning material, hurumende ngaise masafety measures yekuti muzvikoro mudzidziswe.
Avo vanga vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hurumende inofanira kusimbaradza mabasa ekubatsira vanhu sezvo vakawanda vachada rubatsiro mushure mokuhwirwa nedambudziko reCOVID-19. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chavakaparura makore maviri apfuura chiri kupera muna zvita, chapa kuti hurumende isare iine mari yekugadzira zvivakwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Gore rino rakatonyanya kuomesesa nedambudziko rakatarisana narwo nepasi rese reCOVID-19. Zimbabwe, COVID-19 yakanyatikanganisa nenyaya yekuti hatina masocial protection, hatina masocial safety nets akakwana. Saka maonero angu tinofanira kunge tichiisa mari kumasectors akaita sana public health, masectors akaita sana water and sanitation, masectors ano affecta well-being, ano affecta welfare yevanhu. Saka ndo maonero angu kuti dambudziko riripo nderekuti vanhu havasi kuenjoya surplus nenyaya yekuti zvinhu zviri kuvaomera takatarisana ugaro hwavo, mararamiro avo avanoita pazuva regaridha.
Asika takanzwa vanxibi vachiti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chabatsira mukumutsiridza upfumi.
Transitional Stabilization Program yanga ine madonzo akati wandei. Donzo rekutanga raive rekuti ikonomi yedu inge ichikwirira pagore neabout 9% between 2018 and 2021. Yaivawo nedonzo rekuderedza mitengo yezvinhu yatingati pachirungu inflation. Yaivawo nedonzo rekupedza fiscal deficit necurrent account deficit. Saka pamadonzo andataura aya, madonzo maviri ekutanga ano egrowth neinflation haana kukwanisa kuzadzikiswa. But hurumende yakakwanisa kuzadzikisa donzo rekupedza fiscal current account deficit. Makaona gore rapera takaitorekoda fiscal surplus, budget surplus, zviro kuti marevenue edu anga akawanda kupfuura maexpenditure edu senyika. Asiwo izvi, maonero edu zvakanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti hurumende yakaunza yakauya ne 2% tax, yakawedzera matax. Uye hurumende zvakare takaona ichideredza ma expenditures especially anobata ma sectors akaita sana public health, wana food and sanitation, wana social protection, zvazviri murongo hurumende hwainzi austerity.
Izvi zvinorevei mungatsanangure here zveausterity?
Austerity zvinongoreva kuti kukata ma expenditures uye muchikwidza ma tax. Saka ndozvakaitika izvozvo. Ndosaka muri kuona kuti masocial sectors edu ari kuomerwa zvakanyanyisisa nenyaya iyo yekuti hurumende yanga isurukisa mari yakakwana kunana public health, kunana water and sanitation. Ndosaka muri kuona kuti even mapoverty rates edu senyika akatakura.
mungapawo muenzaniso here ipapo?
Makaona ma statistics ya World Bank atora kuti vanhu vari in extreme poverty wakatowanda wakatokwirira especially pakati pa 2018 na 2019 uye tutarisira kuti gore rino iri wachato percentage ya vanhu vari mupoverty ichatokwirawo zvakanyanyisisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Lawa 24 News ine nyaya pamusoro pekumbomiswa nedare redzimosva repamusoro rekutoreswa mhiko yekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanotungamira MDCT muzvare Tokozani kupe nevamwe vabata ravo. Kroniko rinoti dambudziko remvura muguta reBulawayo richanyanya kukura sezvo kanzuro yeguta iri ichingokwanisa kuendesa mvura kunzvimbo mbiri dzinogara vanhu asi dzimwe zana dzichishaya. Heraldi rinoti kutsvaka kana kuedza kubudisa mitumbu yevanhu vashanu vakawirwa nemugodhi panzvimbo yeTusk Mining Syndicate kuChegutu mazuva makumi matatu apfuura kwambomiswa zvichipiwa kuti pangazofa vamwe vari kuedza kubatsira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoti rambai makadaro basa remunoita, munoita basa guru rokutipa news. Aiwa, ndoti rambai makadaro, mwari akutungamirirei nekuti everyday tinoteerera news dzenyu tichinzwa zvamunotaura zvinhu zvechokwadi.
Mamuka sei vateereri vese Studio 7. Indongodo kutaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa makanzuro eMDC Alliance ne MDCT yavatokozani kupe. Toona sekuti ZANU-PF yakaisa ruoko nekuti ZANU-PF yakadyiwa mumaelections nemakanzuro emumaguta. Iyo yakangohwina mumakanzuro ekumaruzevha chete. Saka yakatoona kuti ikwanise kukontrola maguta inofanira kudzinga makanzuro eMDC ari mumaguta yozoisa makanzuro ayo iyo ainoda iyo. Ndakazoona ini pakanzina vachiwenga kuchakwanisa kuitwa maelections gore rino. Panongozviitira chete kuti pachaita nguva refu musina makanzura maguta, vozoti ivo vaakusanoisa komisheni kana kuti vaakusanoisa makanzura anokwanisa kusanotonga mumaguta. Ndatenda ndiri kutaura kuti ndiri kuCape Town, South Africa.
Mangwana nakanaka namukoma Jonga kandemiri pazdezi namukoma Blessing pastudio 7 paipo. Ndopanoratidza kuti anakupe zvimwe zvavanoita hazvina musoro, hazvina kana nonsense zvimwe zvavanoita hazvina kana musoro. Vanga pane mabhaileshen, vanga pane vanhu vari kusarudza MDC Alliance kuti ndo vanenge vawina apo, vanenge vadyiwa. Hakuna kwavari kuzoenda nakupe namunzura, hakuna. Hakuna kana anotombovhotera kana kana anotombovafarira futi hakuna kuti vose vari kushandiswa neZANU-PF. Hapana mwana wezimbabwe asikazivi kuti vari kushandiswa neZANU-PF. Saka hakuna azombofa akamira kusaidi ravo. ZANU-PF ndo yauparadza nyika, ndo yauraya nyika. Ndoda ZANU-PF yaita zvinhu zvakanaka zvekubata vana vezimbabwe zvakanaka, nyika yakagadzirwa zvakanaka. Aizoti adzimwe dzenguva tingakwanisa kuenda saidi rekuvari kunotongwa zvakanaka. Saka tinoziva kuti ZANU-PF ndo vauraya zimbabwe, ndo vakondonga zimbabwe ichive pairi mumadhaka. ZANU-PF, ZANU-PF yakatora nyika iyi, nyika yakanaka zvakanaka, mukabanga paradza nyika. Ingasara namunangagwa angaiparadzazvo. Saka hapana chivanomboita, hapana chivanohwina. Kutori pamberi napresident wedu Nelson Chamisa, pamberi neMDC Alliance tinosvika, tinokunda. Tinoziva kuti tiri kurwisana nemhondo, asi hatinokunda. Ndatenda kwamushamari ndinipita ndiri kuno kuPretoria, South Africa. Ndatenda.
Mazera sei vateereri veStudio 7. Chandoda kuziva ndechekuti murume anonzi Charumbira uyu anotaura sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuZimbabwe. Matauriro ake anoita sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuZimbabwe. Handizivi kuti iye anodei kuNorth America uko, anodei ikoko. Ngaadzoke, ngaadzoke kuZimbabwe. Anotaure zvinhu zvake ari kuZimbabwe, vanhu vachitambura matamburiro avari kuita kuZimbabwe. Ngaadzoke ikoko, abve kuNorth America. Vanhu vari kurara vasina kudya kuZimbabwe, vanhu vari kurara nenzara kuZimbabwe, mhuri dziri kurara nenzara kuZimbabwe. Iye achitaura tsvina dzake ari kuNorth America. Ngaabve ikoko, adzoke kuZimbabwe agozvionera nemaziso. Sei vanhu vachida kutaura zvinhu zvakaora ivo vari kure kuro? Akabvirei kuZimbabwe? Ngaadzoke kuZimbabwe aone matamburiro ari kuita vanhu. Ndapota murume ngaabate muromo wake arege kutaura zvinhu zvisina basa. Vanhu vari kuda kugadzirisa nyika, iye ari kutaura zvinhu zvisina nemusoro wese ari kuNorth America. Ngaabve ikoko.
Pamusoro ivatereri navashamarira vestudio 7. Zvinotaurwa zvinotaurwa, asi vatereri vanoteerera. Unoziva zvakaoma somunhu anoziva Munangagwa. Kuoma zvekuoma zviya, kuti munhu akaita saMunangagwa mutungamiriri wenyika achiti munyika hamuna kuoma, ivo vanhu vachitambura zvakadaro. Apa unoona manje nechirwere chiriko checovid-19 vari kumanikidza kuvhura zvikoro. Vana vanosangana vanobva kudzimba dzakasiyana-siyana dzine urwere hwakasiyana-siyana, nevanhu vakuru vanobva kwakasiyana-siyana vachisangana navana. Zvochizodini kana vana vobva kuchikoro vachienda kumba kunosangana navakuru? Hatichazivi kuti vana ane dambudziko ndeupi, asina dambudziko ndeupi. Dai vambomira kuvhura zvikoro, kumhanya hakusi kwokusvika, nokuti vachaisa vana upenyu hwavo pariski nekuda kumhanyira kuvhura zvikoro, nekuda kuti tiwane mari munyika, school fees, vana vabhadhare maschool fees. Asi vana vachizowana vasina benefiti yavanozowana, vachizowana malosses eupenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutarisirwa nhasi manheru kutatsurana nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga. Urongwa uhu hunotevera dhibheti rekutanga zvanga rapera pakati pomiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Gakava pakati pavaTrump navaBiden rakashoropodzwa nevakawanda vachiti vaviri ava vakange vasingapane mukana wekutaura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vatamburai gwekwerere vanoti vakatarisira dhibheti iri zvakanyanya kuti vanzwe pfungwa dzevaviri ava.
Vajonga dhibheti iri ine maonero angu rakatarisirwa zvikuru nenyika yose uye nepasi rose. Mukatarisa kuti dhibheti rakaitwa pakati pavaTrump navaBiden harina kuzoburitsa nyaya chaidzo chaidzo dzinova dzinoitirwa madhibheti. Donzo remadhibheti rinenge riri rekuti kuitira kuti tigozoziva kuti tinosarudza bato ripi zvichiteerana nezvavari kutaura, zvirongwa zvavo zvavanoti vachatiitira, kana kuti zvavanenge vachiratidza kuti ndo zvavakaita. Izvo zvinova zvinozotibetsera uye zvinobetsera vanovhota kuti vachisarudza. Gakava rakaitwa dhibheti rekupedzisira pakati pavaBiden navaTrump hadzina kuzobuda nyaya idzodzi kuti zveRepublican Party yakamirira zvipi, Democratic Party iri kuda kuzoita zvipi. hazvina kuzonyatso kubuda saka panga akava riri kuuya here mavice president tiri kutarisira chaizvo kuti tichinyatso kunzwa zvinangwa nemadonzo uyezve kuti chii chichaita kuti vanhu vasarudze ripi bato vanhu vasarudze upi mutungamiri pamapatoiwayo ari mairi
muri kuti imi muri kutarisira kuti pachave nemusiyano pakati pegakava ravatrump navabiden zvii zvamungati zvichanyanyosiyana
hongu vajonga tinotarisira chose kuti pachava nemusiyano pamaitirwo edibeti pakati pavamike pence namike kamala harris kune maitirwo akaitwa dibeti pakati pavatrump navabiden tose takaona tose maitiro azvaiitika kuti munhu waiti achitaura mumwe wotaura pakagumawo paakukandwa mashoko makuru makukutu ekutukana pakati pevanhu vakuru kudero zvinova zvinhu zvatisingatarisiri panoitika dibeti pakati pevanhu vakuru vakadero uyezve zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vave nekushora kwemaitiro evanhu vakuru padibeti iri saka tiri kutarisira chose kuti izvo zvinhu zvakadaro hazvisi kuzoitika
tiri kuona kuti dhibheti iri riri kuuya munguva iyo mutungamiri wenyika vadonald trump vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 zvinosiya papiwo gakava riri kuitwa nhasi iri
vajonga nyaya yecoronavhairasi ndo imwe nyaya iri pamusorosoro pemadhemokratsi kana vachitaura nezvenyaya dzemaitiro avatrump inyaya yavari kutarisa chose kuti vangashandise kuti ivo vawane vanovatsigira vachitaridza kuti vari kushora maitirwo akaitwa navatrump maitiro avakaita apo pakawirwa pasi rose nechirwere checoronavhairasi saka inyaya yatinotarisira chose kuti tichanzwa kuti ichabudiswa sei namike kamala harris uyezve tinotarisira chose kuti tichinzwisisawo kuti izvo vamike pence vachaitsanangura sei nyaya iyi nekuti semataura akangoita kuti nyaya idzi dzaifanira kunge dzakanyatsokubuda dzichiongororwa zvakadzama dzichiendwa pasi nadzo hazvina kuzoitika izvozvo saka iko zvino mike kamala harris navamike pence vatova ivo ndivo vaakumirira mapato avo vachizopuritsa nyaya chaizvo nemazvo saka tose takateerera tinenge tichida kuti tizonyatsonzwa kuti izvo iyi nyaya iyi iri kuzofambiswa sei uyezve vari kuti marepublicans
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vatamburai gwekwerere vari parunhare munew york muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 Masanganidze James Chimombe nekambo kake kakamboita mukurumbira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dare rehighcourt rambomisa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT Muzvare Thokozani Khupe nevamwe vebato ravo rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoramba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.
Thank you.